muriro wekodzerodzevanhu uye achitungamira sangano rehashtag disconstitutional constitution muzvare Abigail Mpambi vanoti vamukadzi vave kushayanikana yekupinda mune zvematongerwo enyika nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana. Muzvare Mpambi vanoti vanhukadzi vari kuodzwa mwoyo nemabatirwo avanoitwa zvikuru nevanhurume dzimwe nguva vachishungurudzwa.
Nyaya inoitika ndeyekuti vanhu vanotarisa kumashure, totarisa kuti kune mamwe madzimai akatitangira mberi chii chavakasangana nacho ndepati pakazova kubvira kune vakaenda kuhondo vacho kusvika kune vatanga tati vakatibatirawo matomo kusvika tichitarisa even mugovernment positions chaimo chaimo maministri ane musoro havaatirwi asi vanhu vanotambura vanhukadzi. Saka izvozvo zvega zvakatokwana kuti zvitaure kuna vamwe kuti toenda here uku kana kuti torega. Tozotarisa nyaya yemhirizhonga mazita aunoti ukatiwa kana ukange waenda kumusoro inyaya yesosaiti yedu yatingati kaucha yekungozviudza kuti hai madzimai ndeyekukicheni ukaona adaiso azongwarisa azodai.
Munyori mukuru weboka rewomen's committee musangano rezimbabwe congress of trade unions amai Barbara Tanyanyiwa avo vari kuda kumirira Bulawayo metropolitan bato reNDCT pasi pechikamu cheproportional representation vanotiwo kushaya mari nderimwe rematambudziko akatarisana nevanhukadzi vanenge vachida kupinda mune zvematongerwo enyika.
Usati waapplya semudzimai kune mari dzinodikanwa vakadzi vanenge vasina mari then kuumba uku tinowanika kuti vana baba madzimai aya ana baba kumba vane maproblems yekuti rina baba angabvumidze mukadzi wekuti enda akaunika mp ivo vachisara vari kumba baba vanotozongoona ungatiwo vanofila threatened. Saka ndo maissues ari kunesa madzimai even shoro nemayouth vasikana tiri kuwanika vasikana navo vane maproblems angongofanana needu madzimai pari kunzi 20% yemayouth tirikungowanikwa vari vakomana vega vasikana hapana.
Muzvare Natasha Karimakwenda avo vari kuda kukwikwidza pachinzvimbo cheukanzura vakazvimirira vega vanotiwo vanhukadzi vanopinda mune zvematongerwo enyika vanosangana nezvinhengampinyu zvakawanda vachiti vakaona zvakanaka kuti vakwikwidze vakazvimirira vega nekuti mapato akawanda hanyatsotsigira vanhukadzi vanoda kupinda pazvigaro zvakasiyana siyana. Asi muzvare Karimakwenda vanoti havaone kuve nemari chiri chinhu chakakosha pakuda kuve mutungamiri mune zvematongerwo enyika.
Chinhu chakakosha ndekuti munhu anofanira to have ideas for the country kwete kuti munhu ane mari because munhu ane mari anogona kupinda mupublic office achibira mari yacho to add on to what he or she has. Saka it's the condition of your heart. Are you in love with your country? Kana unoenda kucommunity yako uri kutarisei, uri kutarisa kuti vanhu havasi kugara mushe. What are you looking at exactly?
Mumiriri weHarare West mudare reparamende muzvare Jesse Majome vanoti kunze kwekuvhiringidzwa nenzira dzakasiyana siyana nevanhurume rimwe dambudziko revanhukadzi inyaya yekuvhiringidzana pachavo. Muzvare Majome vanoti sezvo vanhukadzi vakawanda munyika kupfuura vanhurume vanofanirwa kushandisa mukana uyu vachitsigirana mukupinzana muzvigaro zvematongerwo enyika.
Vanhukadzi vari mune zvematongerwo enyika vakasimba vane nguva vachingorwiswa mumapato akasiyana siyana. Pane zvinhu tingati pachirungu anonzi maexcuse ari kushandiswa zvomboita kunge ndezverudzi asi zvozoita kunge ndezvezera. Asi tikazviongorora inyaya yekuti vanhukadzi vari kurwiswa, vari kukamurwa, vachidyiswa, vachihwandwa kuseri kweminwe iyoyo yerudzi kana yezera kana yekuti haakungori kungokwikwidzana mumapato. Dai tatingwarei tachishanda kuti mukana takaigadzira iripo yekuti mubumbiro titore 50% hatizotori 50% kana tichimhanya tichindotondana pakakona tichiregza mumwe kwese iripo nzvemo hatitore izvozvo tinoti tingaite sei.
Gweta rinoshanda nesangano rezimbabwe women lawyers association amai Sekile Mwiwe vanoti zvakakosha kuti vanhukadzi vapinde muzvinzvimbo zveutungamiri nekuti ndiwo anonyatsonzwisisa matambudziko akasiyana siyana avanosangana nawo zuva nezuva. Amai Mwiwe vanoti panofanirwa kuve nemitemo yakajeka inotsigira kupinda kwemadzimai muzvinzvimbo zveutungamiri mune zvematongerwo enyika.
Tinofunga kuti kufanire kuti tive nemitemo yakakliye inovumira kuti women and men have equal opportunities to participate and kuti mitemo yacho ive implemented in such a way kuti they can participate freely. Government music vanofanira kuti vaite milestones kuti nguva yakadai tinota kuti kuve nezvinhu zvinoshowa kuti these are the steps we are taking to ensure that there will be equal opportunities.
Asi amai Kanyanyi vanoti mitemo inobatsira kusimudzira vanhukadzi yavepo, uye zvinodiwa chete ndechekuti mitemo iyi ionekwe kuti yanyatsoshanda.
Tinoziva kuti mapolitical parties akawanda vane maquestions anotaura nezve 50-50 gender equality, asi tikazvitarisisa haizi kunyatso kubatwa zvakanaka, nyaya iyi haizi kuimplementwa. Tinoziva tese kuti chinhu chinonzi power chinhu chinotapira, saka hakuna munhu anoda kuti ahende power easily kuno umwe munhu. Saka tiri kungowanikwa tichingoramba tichingotenderera tiri panzvimbo imwe chete. Bati nyaya yegender equality tachida kuti chero zeki chaiyo ngaitarisi pati inounza macandidates isina kubhalansisa gender ngaidzoserwe vaende vandogadzirisa nyaya idzodzo, nokuti gender equality is now it's a right, it cannot be negotiated. Saka maparties anotongofanirwa kuti aite implement nyaya yegender equality.
Kune chirevo chekuti ukasimudzira munhukadzi unenge wasimudzira nyika yose. Madzimai anoti zvakakosha kuti pave nematanho akajeka anobatsira kuti vanhukadzi munyika vapinde muzvinzvimbo zveutungamiri mune zvematongerwo enyika. Madzimai akawanda anoti kana izvo zvikasaitwa, kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi munyika kuchangoramba zviri zviroto. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Taurai Shava.